Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 19 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanorohwa zvakaipisisa vari muhusungwa. Mapurisa nemasoja opinda mudzimba dzevanhu munguva dzehusiku achirova nekusunga vanhu vanoti vari kutsvaga. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObed Masaraure, vamiswa nhasi pamberi pedare vakanzi vagare muchitokisi kusvika musi wa25 ndira. Vamasaraure vange vaine maronda kubva mukurohwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa kubva nezuro pavakasungwa. Tabata munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObed Masaraure vapinda mudare redzimhosva nenguva dza2 o'clock masikati endi dare iri harangotaura kuti vaObed Masaraure vanoziva mhosva yavo. Inini ndataura navaObed Masaraure vasati vapinda mudare redzimhosva ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro. Musha wavo wakaparadzwa, mawindo zvese nemadoors, even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda.
Saka vamwe vesangano revarairidzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi?
Ya, patiri panapa pakaoma nekuti izvezvezvi ava SG Secretary General vari reminded kugoromoti. Takanovaona futi musavatorwa, ndo vakatotanga kutorwa. Vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa zvavanogarawo ikoko. Saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yeARTVZ haina kumira zvakanaka. Kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nokuti hurumende yedu haisati yapindura. Kunyange vatungamiri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei, izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa US dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo. Hapana chataurwa nehurumende yedu.
Avo vanga vari munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura parunare vari kuHarare. Mapurisa nemasoja anonzi ari kupinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu vanenge vakazvigarira havo mudzimba dzavo zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zvinonzi masoja arara achirova vanhu mudzimba kunzvimbo dzakaita seHighfield, Southley Park, Warren Park D, pamwe nehopli muharare uye nekumarondera. Mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu vane chitsama vasungwa nhasi kumarondera pamwe nekubulawayo maererano nekuratidzira kwakaitika svondo rino kwakanga kwadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiriri wehashtag Tajamuka vapromisi mukwananzi vanoti havasi kufara nekupindirwa kuri kuitwa vanhu mudzimba vachizvindikitwa nemasoja.
Nemasoja hatisi kufara nayo, tiri kunzwa kuti kuna naHopley, Epworth, Southley Park nekuna namarondera masoja anga achipinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu. Kune dzimwe nzvimbo vanonzi hanzi vakaudza vanhu kuti ngavamadzimai abude, varume vabude mudzimba, vakasara vachibata madzimai chibharu. Izvi hazvisi zvinhu zvakakodzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kuti zvipere, masoja ngaadzokere kumabharaki, kusare mapurisa aroma ndivanozikanwa nenyaya yekuchengetedza mutemo munyika.
Mutungamiri mboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaHappy Chidziva vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwenhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichisungwa zvichitevera kuratidzira uku.
Vazhinji vemaMP vedu vari kusungwa, kusanganisa vana Honorable Amos Chibaya, our national organizer, Livingston Chiminya, chairperson we youth ku Midland South, Lloyd Mkapiko, MP we Redcliffe, ari zvakare organizer we Midlands North. Tichienda mberi chiona makanzelas asungwa nyika yese, settlement Chikwinya, MP weMbizo. Tiri kuona izvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende apo iri kumanikidzira kuti itore nyaya the citizens action yakaitwa mazuva adarika kuti vaiti yakatungamirirwa nebato reMDC Alliance.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, vachiti zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvaiitika panguva yeutongi hwava Robert Mugabe.
Zvunhu zvinoti bata zvikore ndezvunhu zviri kunze kwemutemo, uyezve tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevana yeZimbabwe kuri kuramba kuchienderera mberi pahurumende yamunangagwa. Vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti zvekumbunyikidza vanhu, zvekuchichidzira vanhu zvinhu zvanga zvapera kare, asi tiri kuona kuti hurumende yamunangagwa hapana chayasiya pane zvaiitwa naMugabe. Vatora kana ndingati matactics aishandiswa naMugabe ekuti vana veZimbabwe vakataurawo, vakada kuti vataurewo zvinyuto zvavo. Zvinobva zvinosanganisa kuti pavanotaura zvinhu zvichivanetsa, tinoona hurumende ichishandisa simba kuti itraye kuvanyaradza uye kuti vasataura zvinenge zvichivanetsa.
Tinokwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba, asi gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende iri kutsvaga vose vakakonzeresa mhirizhonga. Zvinhu zvakamira kudai, vamukwananzi vanoti pachave nekumwe kuratidzira zvakare munyika yose kubva nemuvhuro kudzamara hurumende yavamunangagwa yagadzirisa zviri kunetsa.
Zvokwadi, tiri kutaura kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu zviri kuitika munyika, vanhu vachasara vasina option asi kudzokera mastreets vachiita phase 2 yeshutdown kusvika zvinhu zviri kuchemerwa nevanhu zvagadziriswa. Makombi yavanhu havasi kukwanisa kubhadhara kombi iri kuita $3, $1.50 per 10 kilometers.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti vanzi vari kutsvagwa nemapurisa uye vanhu havasi kuziva kuti varipi. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanodarika mazana manomwe munyika yose kubva pakatanga kuratidzirwa neveruzhinji nemusi wemuvhuro. Zvichitevera kuratidzira uku, vanhu vanodarika makumi manomwe vakapfurwa vakanorapwa. Mavanga emabara nevana chiremba vari pasi peZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, hurumende yakabva yavharisa masaisai ose kuitira kuti vanhu vasashandisa Facebook, WhatsApp, Twitter nemadande mutande. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza ZBC kuti hurumende yakavharisa masaisai aya senzira yekumisa kwekufambiswa kwemashoko aikonzeresa kukuvadzwa kwenyika. Kunyange hazvo hurumende yakasunga masaisai eWhatsApp, Facebook neTwitter, vanhu vakawanda munyika vari kushandisa app yeTelegram kutumira mashoko nemifananidzo yezviri kuitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muchinoi vanoti vari kutiza misha yavo vachitya kusungwa pamwe nokurohwa nemapurisa nemasoja munguva dzeusiku. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland West mubato iri vaRichard Vitirinyu vati nhengo dzebato ravo dziri kugara dzichishungurudzwa nemapurisa nepamusana kwekuratidzira kwemazuva matatu kwakarongwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. VaVitirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazuva matatu apfuura vachibvunzurudzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwe vanhu pamwe nemhirizhonga yakaitika.
Chavari kuuya vachinditorera chicho hatichinzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya yedemonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika. It's not about a party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but iyo they go ahead kuti ayo titanisanangurire nezviri kurongwa nemisangano yeMDC ofuichi MDC hapana pairi kupinda pakati panezviri kuitika.
VaVitirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kutsakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanoita idzamari vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kuna ita idzamari but nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari different vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumba bose anytime they can come and vanonditakura vakazoenda neni ndikazotadza kunzwisiwa ndakaenda kupi takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime.
VaVitirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vaDike Makombe mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse nevamwe vanoti vagarika idendera navafani tembo vekuBanget.
Tore list iripo ndotoziva kuna Makanyaire varoda Makanyaire vari kumuda kuna Daigi vari kumuda varoda Nyangairo varoda garika idendera. Those are the same people, even if Fani Tembo varikuti varikuwada, those are the same some of the people varikuda vasati vawana futi. Mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because vari kuyatsotitora ECID vamwe chete, saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mumukanwa meshumba.
Dr. Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika, vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu. Mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaipisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamuchemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa, vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kweZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuMashonaland West. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose amai Cheryl Charamba vanoti vanhu vanodarika mazana manomwe kusanganisira murongi wemusangano muMDC vaAmos Chibaya naPastor Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikwinya. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nhasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon zvichichema-chema nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumusha. Vanhu ava vanotiwo vari kuronga kuenda kuDavos kuSwitzerland kunoratidzira zvakare apo vamunangagwa vanenge vari kumusangano weWorld Economic Forum. Tabata amai Teresa Majoni kuti tinzwe zviri kuitika.
zvirongwa zvitatu zvirikuitwa nevana veZimbabwe varimo mudiaspora muno muUK kubatanidza nenyangwe vari kuAmerica nevamwe vari kuSouth Africa. MuUnited Kingdom mune vasangana kuZimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Kune chimwe chikwata chichaenda takapiwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Vakakupai mvumo ndeva
ndivo varongi vemusangano hongu vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu.
Avo vanga vari amai Teresa Majoni vachitaura vari muLondon kuBritain. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevanhu pamwe nekutyorwa kwekodzero panguva iyo hurumende iri kusunga vanhu zvichitevera mhirizhonga yakaitika munyika. Vanoita zvematongerwo enyika vanotiwo mamiriro aita zvinhu muZimbabwe ava kuda kuti United Nations ichitumira mauto ayo anochengetedza runyararo sezvo mauto nemasoja emuZimbabwe achipindira munyaya dzematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zvitaurwa neUnited Nations tinozvigashira nemaoko maviri. But tinoda kuyeuchidzawo United Nations kuti izvi ndo zvatagara tichitaura kubva kudhara, kubva makore akudhara mugaba achiripo, kuti aiwa hurumende yedu yagara ichizviita kudhara. Asi zvatora makore kuti United Nations izvione kudai. Asi sezvo vazviona, isu tinokurudzira isu vetadhi kuti aiwa tisagara tichivakumbira kuti pindirai vanhu vasati vauraya, pindirai hurumende iri kukomba, iri kutsanzira, iri kupinda mune zvese ichitidzvanyira ichitiuraya. Pari zvino isinokumbira kuti aiwa yasvika nguva yayo kuti vachiconsider mapeacekeeping forces kuZimbabwe, nokuti sekurohwa kwataita nevanhu mawandiwa vakaita vakarohwa, vakaurayiwa nevakasungwa. Saka tachikumbira kuti mapeacekeeping forces aya vane mahelmeti eblue vachipindawo muZimbabwe vatidzivirirewo kwenguva yakatiwo, kana zvichiita 6 months kana gore, vachiona kuti tagarawo sei tichikwanisawo kuprotestawo vachitionawo.
Zvekutaurirana zvichabatsira zvakadii apa?
Zvekutaurirana izvi zvakagara zvisingabetseri kuhurumende yedu yeZANUPF. Tinozviziva, takambozviita kuGNU vatavo mbeki vakapindira, vamugabe vakadzoka futi papawa, vadzoka futi papawa vangoti gare gare kwegore vatanga kubvisa vaya vavambenge vakabvumirana navo. Saka ichirongo richinzira chitsika chebatero reZANUPF kuti chero tikabvumirana chatabvumirana nhasi tatasungana chisungo nhasi, mangwana vanopandukazve vakuti aiwa izvi zvazvegore rapera izvi.
Mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona vachitaura vari parunare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0860350318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu, icho tinopiwa nhasi naRay Choto weStudio 7.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri. Muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi muri kuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutaura namuzvare Margaret Mutsamvi, mukuru wesangano re-Economic Justice for Women Project. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Mutsamvi.
Tinotenda.
Chekutanga muzvare Mutsamvi, chinangwa chesangano renyu ndechei?
Chinangwa chesangano redu ndechekuti tinoda kuti madzimai awane zvakafanira, zvakakodzera zvinoenderana navo, kuti vawane magariro akanaka. Tinenge tichinyatsa kutarisira nyaya yezvinhu zvinovakomberedza, kuti zvinhu zvinovatsigira here kubvira kumitemo yenyika, mapolicies neinfrastructure zvese nemastakeholders.
Pfungwa iyi makaitanga muri mega here kana kuti makaunganawo nevamwe vanhukadzi kuti munge mine sangano rakadai?
Tinongoti pfungwa iyi ipfungwa yakapinda mandiri zvichienderana nenhoroondo yeupenyu hwavo. Pfungwa iyi mukuzokura kwayakaita takazenge taakudanawo nekushevedza mamwe madzimai kuti tinzwe mafungiro avo, uye kuti tiwane kuti zvakanga zvakakodzera here kuti vange tichiita basa ratinoita muupenyu hwavo.
Pari zvino zvirongwa zvenyu zviri kufamba sei?
Pari zvino ndingangoti tiri kushanda nemapoka atatu. Tine madzimai atirikushanda navo vechidiki vari muhopely community kuHarare South. Muhopely tanga tichiita atinoti masavings club, zvakati madzimai kuti vanokwanisa kusimukira sei kubva pamatanho emabhizinesi avanga vachiita atingati informal, kuti vasimukiro akure uye kuti vakwanisawo kuita formal. Then tanga tine chimwe chirongwa chatanga tinacho mumasvingo kwachivi. Tichanga tichida kuti izwi remudzimai riwanikwe richinzwikwawo pakugadzirisa mitemo inowanikwa ichienderana nezvokugoverana kweupfumi mukati menyika iyi, kuti mudzimai hatimukanganwi bear the majority of population yedu. Saka tanga tichiita nyaya yekuti vakadzi vanonge vachitaura munyaya dzeeconomic governance. Then kubedzisa chirongwa chekushanda nemadzimai vane hurema, tanga tichingotaura nenyaya imwe chete yekuti kuti mazwi avo awanikowo achinzwikwa mukugadzira mitemo inoenderana nezvokugovera uye security yavo, kuti tingavasimudzire sei kubvira munzvimbo dzavari, uye kuti mazwi avo nekurarama kwavanoita kuti zvikwanise zvichizivikanwa nevanhu vanogadzira mitemo. Nekuti dzimweni dzenguva tinozoona sekuti havachakwanisi kunzwisisa kuti kune mamwe mapoka emadzimai anorarama semararamiro avanoita.
Muzvare Mutsamvi, munosanganawo here nezvipingaidzo? Tichiona kuti izvo masangano mazhinji amunosangana nawo anenge ari masangano anotungamirwa nevanhurume.
Ichokwadi, tinosangana nezvipingaidzo zvakatoti wandei. Asi ndingangoti mumakore afamba nemashomanana apfuura kuti panga pane kugamuka basa irori mabasa mazhinji anosimudzira upenyu hwemadzimai, nekuti pava nemuono wokuti mukasimudzira upenyu hwemudzimai masimudzira upenyu hwemhuri yake uye masimudzira upenyu hwenyika yake. Asiwo mukufamba kwatinenge tichiita mumahofisi zamuda kutsanangudzira even mune mumhuri chaimo chaimo muchine ndingangoti zvimingampini zvatinosangana nazvo, kuti dzimweni dzenguva basa ramunoita munoita sekuti makuda kuti mushore kana kusire pasi vamwewo vanga vagara vaine zvinzvimbo zvavo zvanga zvichionekwa mukati nemainstitutions vai kubva pafamily. Saka taakungoshandisa tsanangudzo dzekuti vanhu vanzvimbo tikasimudzira mudzimai tasimudzira mhuri yese, uye tikasimudzira mhuri yese tasimudzirawo nyika yedu.
Muzvare Mutsamvi, tinonzwa nguva zhinji zvichiti ndizvo madzimai haakwanise kushanda yese zvakanaka semashandiro anoita vanhurume kana vari pachavo. Imi dambudziko iri muri kusangana naro here?
Ndinoti poka neinawo. Ndinongofunga kuti kungokudzwa kwatakaita tichingonzwa mashoko iwayo achitaurwa. Asi ndinongofungawo zvakare kuti dororo ririko zvakare kuvarume, kuti varume kune varume vasingagoni kusenza vese zvakanaka. Varume vanorwisana munyaya dzemasimba, vanorwidzana munyaya dzemari dzekuda kunzi mukuru. Kana zvichiitika kuvanhurume zvakagara zviri zvinhu zvinogamuchirwa mumagariro edu. Asi ndingangoti kana zvaakuitika kuvanhukadzi zvinobva zvazo ndingangoti zvinoita sekusimukira pakunzvikwa kwazvo nekuti zvinhu zvisina kumbogamuchirwa. Munhukadzi akangogara achitarisirwa kuti anofanira kunge akangonyarara akangodii. Saka inini ndinongori ndinobhiliva kuti zvinowanikwa kumasaidis kuvarume nekuvakadzi, asi kuti kuvakadzi zvakabva zvazotorwa zvikabva zvanyanyisa kutaurwa nezvazvo stereki zvikaita sekuti vanhukadzi havanyanyisi. Saka ndingangoti sekusaurirana kunoita mapoka evarume kuvakadzi zvinowanikwawo dzimwe nguva munowanikwa musingawirirani pane mimwe miono nemamwe maitiro ezvinhu, nekuti munongoziva vanhu takakudzwa zvakasiyana siyana, takabva kumhuri dzakasiyana, tinobhiliva mune zvinhu zvakasiyana siyana, even mareligious backgrounds yedu. Zvinova zvindo zvinhu zvinotisiyanisa miono yatinoita zvakangofananawo nekuvanhurume.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje. Muzvare Mutsamvi, tinokutendai nokuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chestudio 7 chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Muzvare Margaret Mutsamvi, mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndichiti muve nemanhero akanaka.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nababa Golden Makusha vari muWashington DC muno muAmerica, tichitarisa tsika nemagariro kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya dzewanano kana dzekuroorana kwevana vari kunze kwenyika. Togamuchirai zvakare muchirongwa vaMakusha.
Tinotenda zvikuru sane kuti daidza kwamunoita pachirongwa ichi chatinotaura nyaya dzakanaka.
Nhasi toda kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera yetsika nemagariro kunonzi nevamwe kudiaspora kana kumarimuka. Nhasi toda kubvotarisa nyaya dzevanano kuti vanhu vari kuwanana sei mudiaspora. Muri kuona vachitorana vekumusha here tichitarisa rorana iwe matongo?
Yamataura inyaya inoshungurudza vanhu vazhinji chaizvo muno mudiaspora. Ingangoti inobata nyika dzese kuno kuAmerica, kunana Australia, kunana UK, kupi kwavari. Inobata vanhu pamatanho maviri ekuti vana vatakaunza kuno vakurira kuno vanozivana nevanhu vekuno ndovavanotamba navo ka. Handi munoziva kuti anovaonekwa tafu ndiye anofamba famba, saka ndokwavanenge vachiona ikoko. Saka nekuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vakasiyana siyana kwavanenge vari, kazhinji kacho havakwanisi kunge vachiona vekushamwaridzana navo vekuZimbabwe, saka idambudziko ravanowana iroro. Asi chekutanga chandida kuti nditaure ndechekuti ini ndoti hangu kana vanhu vakanga vaonana hazvina basa kuti uyu anobva kupi uyu anobva kupi. Ezvongwezi vachidanana, vachinzwisisana, vachipanana mhiko, vachiziva kuti tiri kupinda munyaya dzekuroorana, nekuti nyaya dzekuroorana dzinonetsa zve. Hazvina basa kuti waroorawo kuZimbabwe kana kuti kupi, zvinotongonetsa chete, asi zvinoda vanhu vanenge vakashinga. Saka kuvana idambudziko. Kwozoitawo vamwe vakauya vakura vanenge vakutsvaga vekushamwaridzana navo vekufamba navo, vanoitawo matambudziko akafanana naiwayo. Saka ndinoona kuti taakuona iko zvino vekuZimbabwe vakuroora venedzimwe nyika, vamwe vanoroora nevamwe varungu, vamwe vanoroora nekune dzimwe dzinyika dzekuAfrica ikoko. Asi chishuviro chevanhu chinenge chiri chekuti aiwa vakuru vakati roorana iwe matongo, nekuti vaiziva zvavaitaura kuti sei vaidaro, vaiziva kuti kuroorana chinhu chinonetsa kuti vanhu vazogara.
Asi munomboitawo here muchiungana muchisangana zvekuti vana vanokwanisa kusangana vachizivana vachizoita ushamwari?
Kuungana vanhu vanoungana vachiita mitambo yakasiyana siyana, but dambudziko manje riripo nderekuti imwi ndakudaidzai mauya moti mofu makadi takutoitana baba mupiki baba mukuru sahwira nechi. Ipapo manje vana vakutoitana zvavo zvavanoita zvekuti kazini uyu vatowanza. Saka idambudziko rekuti vanhu vazhinji manje vanenge vakuti uyu haangaite because anengaite musikana wangu kana kuti mukomana wangu wekuko, ndekuti kumba kwababa mudiki kana kuti kumba kwaasahwira vedu. Saka ndo zvinowanzoita kuti vana vazo vanenge vatohanzvadzi nehanzvadzi, saka zvinenge zvaakutonesa.
Toonawo rimwe dambudziko ririmo nderekuti imi vabereki pamunoenda kunotandara nehama neshamwari dzenyu, dzimwe nguva munongoenda imi vana muvasiya. Zvimwe here zvezvinhu zvamunofunga zviri kuitawo kuti vana vasanyanyozivanawo verudzi rweZimbabwe?
Ichocho ichokwadi zvikurusa, nekuti panosangana vakuru vana kazhinji kazhinji vana vanenge vachiti hatidi kuenda ko nekuti kune kune vanhu vakuru vega vega saka vana vanozopedzisira vosara vane mashamwari avo avakura navo avanoenda navo kuzvikoro munoza isusi kana kurora kwataita taisangana nevasikana kuzvikoro kumabhaisikopo nechii saka ndo vavanenge vachiziva vavanoenda navo kuzvikoro saka kazhinji unoona kuti kuzvikoro
tinotenda kuna Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA.